neraka na kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tishitepe nyura tirimu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvekare manero anhasi uri musi wechishanu kukadzi 3/2023. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Isusu mafungire kuti kunenge takaona basa zvakanyanya. Takagara muganhu zvekuti vadzoki Zimbabwe vachanwa mvura.
Zimbabwe Electoral Commission inoti ine chivimbo chekuti gwaro rekuganurwa kwenzvimbo dzinoitirwa sarudzo rayakagadzirisa ndiro richashandiswa musarudzo dzichaitwa gore rino.
Ichokwadi chaburitsa maresort ebundles dzakanyorwa nevana muna 2022 theordinary level. Vana vakukwanisa kuona zvakabuda mumaexaminations aya.
Bazi reZimbabwe Schools Examinations Council raburitsa zvakabuda mubvunzo dzegore rakapera dzeO-level nhasi. Paitawo miono yakasiyana-siyana pamusoro pevanhu vasiri mapurisa vanobatsira vatyairi vedzimotokari kudarika pamigwagwa panguva iyo marobots asiri kushanda. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 tiri muWashington DC. Zimbabwe Electoral Commission, ZEC, inoti ine chivimbo chekuti gwaro rekuganurwa kwenzvimbo dzinoitirwa sarudzo rayakagadzirisa ndiro richashandiswa musarudzo dzichaitwa gore rino. Rutendo Mawere anoti panyaya inotevera.
Vachitaura mushure mekutambidza gwaro iri kumutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa sachigaro weZEC amai Priscilla Chigumba vati vakabata basa ravo zvinomwisa mvura.
Isusu mafungire kuti tiri kuona kunge takagona basa zvakanyanya. Takagara muganhu zvekuti vanhu vekuZimbabwe vachanwa mvura. Kana muchida kuona kuti takagona here kana kuti takatadza, imbotarisai miganhu yakadarwa muna 2007 to 2008, handiti? Zviri kureva kuti isusu tiri nyanzvi dzekugadzira miganhu yemawodhi nemaconstituency akasike kutanga ka. Kukuti kana kuti mwana wokutanga wokuti mai havasi kunyatsoziva kuti anodyei, takabva naro kure basa iri rekudi rekugadzira miganhu yemawodhi nemaconstituency. Saka isu tiri kuti tagadzira mutakunanzva.
Amai Chigumba varamba kutaura nezvenyaya yekuti havasi kushanda zvakanaka nedzimwe nhengo dzekomishini yavo vachiti nyaya iri kumatare yavasingagoni kutaura nezvayo. Pava pagwaro ravo kuna vaMnangagwa, amai Chigumba vanga vaine mutevedzeri wavo chete vaRodney Kiwa. Gwaro ragadziriswa naamai Chigumba rakadzoswa kwavari mushure mekunge paramende yaramba kuritambira ichiti pane zvakaitwa mugwaro rekutanga zvaityo rabumbiro remutemo yenyika. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kubato guru rinopikisa reCitizens Coalition for Change. Asi vakafanobata chigaro chemutungamiri weTRIPC vakaudza Studio 7 nezuro kuti vanotarisira kuti urongwa hwesarudzo hunge hwakachena kuitira kuti sarudzo dzisaita mutauro.
Zeki kange isina kunge iri pa kuti haina kwayakarerekera zvinogona kutikanganisa. Tikange tisina voters roll tinogona kupedzisira taakukanganisika. Tikange tisina voters roll rapenengurwa rikaonekwa kuti ndiro here chairo, zvakafana nevanhu vanonyora zamanation or zaman pasina syllabus, zvinenge zvakutoita matambudziko izvozvo.
Gweta uye varisa chigaro weZimbabwe Election Support Network vaAndrew Makoni vati tarisiro yavo ndeyekuti Zeki yagadzirisa zvainyunyutwa nevana veZimbabwe.
So tinodaira kuti zvichemo kana kuti maissues akanga akaraiziwa nevana veZimbabwe pamusoro pedelimitation report iyoyo zvaka zvionekwa zvakaongororwa zvakare neparliament zvavakakumbira kuti zvigadziriswe imomo ndingodayirawo kuti Electoral Commission yakwanisa kuita izvozvo.
Vamakoni vati vanenge vasingagutsikani negwaro ratambidzwa vamunangagwa nhasi vanogona kuzoenda kumatare. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kumakomishina ezek anga asipo nhasi. Makomishina aya akanyorera mutungamiriri wenyika achinyunyuta nemafambisiro akaitwa basa namai Chigumba, uye makomishina aya akaenda kumatare achiti zvakaitwa namai Chigumba hazvisi pamutemo. Hurumende inotarisirwa kudhindisa zviri pamutemo gwaro iri mukati memazuva 14. Bumbiro remutemo yenyika rinoti gwaro rekutarwa kwemiganhu rinofanirwa kubudiswa mwedzi mitanhatu sarudzo dzisati dzaitwa. Kana zvikasaitwa, miganhu yakashandiswa musarudzo dzapera ndiyo inoshandiswa musarudzo dzinenge dzichifanirwa kuitwa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo.
Bazi reZimbabwe School Examinations Council, ZIMSEC, raburitsa zvakabuda mubvunzo dzegore rakapera dzeO-level nhasi. ZIMSEC inoti kwakanyora vana vanoda kusvika kuzviuru makumi maviri nezvisere, asi vanonzi vakapasa vanosvika zvikamu makumi maviri nezvipfumbamwe kubva muzana. Tabata mutauriri webazi reZIMSEC, Muzvare Niki Dlamini, kuti tinzwe zvisere.
Ichokwadi taburitsa maresorte bundles dzakanyorwa nevana muna 2022 the ordinary level. Vana vakukwanisa kuona zvakabuda mumaexaminations aya website yedu either pamboranazhe kana kuti pacomputa. Website inoti iyo www.zimsec.co.zw. Asi vanogonazve kuenda kuzvikoro musi womuvhuro 6 kukadzi kuti vanotora iwo maresults list avo kuzvikoro.
Muchitarisa kupasa kwavakaita gore rino nemakore ari kumashure aya, munoonawo sei?
Tichipanga zvakati maresults egore ra 2022 tichitarisa ne 2021, tinoona izvo kuti vana vakanyora bvunzo muna 2022 tingati vakagona kupfuura vakanyora muna 2021. Vana vakanyora muna 2022 vakabuda ivo ne 28.9% pass rate, ve 2021 vachiita ivo 26.34%, zvichiratidza musiyano ve 2.62%.
Mutauriri webazi reZIMSEC, Muzvare Niki Dlamini, vange vari parunhare kuHarare neStudio 7. Tabatawo mutungamiri wesangano rinomiririra varayiridzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe, PTUZ, Dr. Takavafira Zhou, kuti tinzwewo maonero avo.
Hameno kuti vanofara vanofara sei, nekuti ruzhinji revana haruna kupasa. Ivi tikatarisa vakapasa vacho, hatinganyanyofesera tichiziva kuti vazhinji vavo vakaita bhunde dzekuona kana kuti examination hazvichina chiremera, vana vakawanda vanononyora vatoona. Saka hationi chokufarira kana chekupembedza pa 10.9% apa.
Tingatarisavo kuti iyo nhoroondo kubva kumashure uku ndiwo mapasiritsi aiwanikwa here kare iwawa?
Kwete kudaro, tine market zewana waitowana kuma 80% pass rate, tukolezi wana 60%, tikatarisa kuma 1980s, tukiba kuhisika. Pass rate yaka kuira chaizo, ndoku zedele rao zae, kuma 90s, chenda uko. Saka anditu kuti tingatepeza, 10.90%, isi tine noro onge nora zakuti. Vana vaimbopasa zvikuru kwacho.
Zvonzwinyi zvino nhai vazvo vanhu mazuva ano vanoti toita sei navanhu, todiko?
Dambudziko guru ratinaro paeducation yedu ndekuti hatina kuvandudza education yedu kubva pacolonial system. Tichiri kungomhanyira kuti mwana awana maei mangani, mazii mangani, kana kuti wapasa masabhiti mangani.
Vanga vari mutauriri wesangano, mutungamiri wesangano rinomirira varayiridzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe, PTUZ, Dr. Takavafira Zhou, vari parunare kumasvingo neStudio 7. paita miwono yakasiyana siyana pamusoro pevano vasiri mapurisa vanobatsira vachikairi vedzimotokari kudarika pamigwagwa panguva iyo marobots asiri kushanda uye pasina mapurisa anofanirwa kuita basa iri. Tobias Mudzingwa anotipanyaya inotevera.
Mazuva ano migwagwa yemuHarare inogara yakazara nemotokari munguva dzemangwanani panenge pachienda vanhu kumabasa uye kumanheru apo veruzhinji vave kudzokera kudzimba dzavo. Kumanikidzana sembeva kwedzimotokari idzi kuri kukonzerwa nemarobots asiri kushanda izvo zviri kupa kuti panosangana migwagwa pamwe nepanopesana migwagwa panetse kudarika. Ukuwo mapurisa anofanira kunge achibatsira kufamba zvakanaka kwemotokari panzvimbo panenge pasina marobots anoshanda anenge asimo munzvimbo idzi. Mamiriro ezvinhu aya aona vamwe voruzhinji vanosanganisira vanogara mumigwagwa nevanotengesa pamharadzano idzi vachiwana chauviri kuburikidza nekubatsira kuti mota dzinge dzichifamba nyore. Mumwe murume wechikuru anorarama nebasa iri uyo asina kuda kudomwa nezita rake anoti ave nemakore akawanda achiita basa iri.
Right now barobot panapa ndine 17 years ndinoita basa iri rekuti vanhu ivo vandine nechikondora ndo vanotengera stafu yangu ndichiitawo mari zvinhu zvakaoma ndichiteketawo mhuri yangu. Bhibhi rangu iri ndakapiwa neiwo wemota kuti kana zvakaomawo mapurisa asipo ndinopinda ndichibatsira.
Mumwe muchikairi anoshandisa mugwagwa amalinda unova mugwagwa uri kushandiswa nevanhu vazhinji kwazvo kuchamhembe kweguta reHarare zvichitevera kuvharwa kwembudzi roundabout iyo iri kuvandudzwa muzvare tsitsi mashavave vanoti nekuti hapana mapurisa anoshanda kubatsira mota kuyambuka kazambuko kadiki kare mumugwagwa uyu varume vanoita basa iri vari kugona chose.
Ndicho muri kuona kuti tatoyambuka zvakanaka naka. Mazuva akabvarwa roundabout taita about 2 hours takamira vanhu vasingati kufanana mukana wekuti kokuyambuka. Saka tinotovatenda vakoma navo kana dai ndandi nako kamari kadikidiki ndaitombovapo kunditenda motivation.
Vatinemi madanire vanotiwo kunyange hazvo zvisiri pamutemo zviri kuitwa nevanhu ava zviri kuita kuti vafambe nyore sevachikairi uye vanokurumidza kusvika kudzimba vachibva kumabasa.
Varita basa rakanaka even though zviri kunzi hazvisi pamutemo kana zvichizi vanoreplesa ngavareplesa nemapurisa because vari to decongest bridge considering kuti iri very narrow.
VaArchibald Manyemba vanozivikanwa nerekuti Bridge Marshall pazambuko diki riri mumugwagwa amalenda. VaManyemba vanoshanda nevamwe varume vatanhatu vachibatsira vachikairi kuyambuka nyore zambuko iri. VaManyemba vanoti vanoita basa ravo nechido pasina kutarisira muripo.
Vamberi kwando vamwe vacho vasiri mara vamwe vacho vanotituka vamwe vacho vanotituka itsvagai mabasa tokona kukundura kusvika kuma 10 o'clock manheru asi ngatinyanyowana hapana saka ndatokumbirawo kuna vabereki vanokwanisa kutibatsirawo hatitumanikidza vanhu hatibhadharise panapa.
Asi mutauriri weZimbabwe Republic Police muHarare Inspector Lakmo Chakanza vanoti havazvizivi kuti kune vanhu vasiri mapurisa vari kuita mabasa ekubatsira vachikairi mumigwagwa. Vanotiwo munhuwo zvake akaonekwa achiita izvi anosungwa nemitemo yenyika.
Kana zvichitoitika hatisati tazvinzwa because musivilian haangakondrora intersection anenge akazvidzidza kupi. Ukatoona munhu achitoteerera kukondrorwa nemusivilian anoto neproblem motorist ye
mukuru wesangano rinokurudzira kupedzwa kwenjodzi dzemumigwagwa reRoad Safe Zimbabwe vaSam Nyaude vanoti sezvo zvinhu zvisina kumira zvakanaka munyika hurumende inofanira kudzidzisa vanhu ava vari kuita basa remapurisa kuitira kuti variite zviri pamutemo.
Haasi matinging program vanodhura chose dzimonyika dziri kuzviita ende zvichibatsira.
Hatina kukwanisa kubata veTraffic Safety Council of Zimbabwe kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.
Munguva yekushanduka kwezvinhu, apo nyika inenge isingaratidze chiedza, zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona. Tinotsvaka chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu remangwana ratinoshuwira zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vatungamiri veEuropean Union vasvika muUkraine nhasi nechinangwa chekuda kuratidza kutsigira kwavo vanhu vemunyika iyi vari kurwiswa neRussia. Asi mutungamiri wenyika iyi vaVolodymyr Zelensky vanoti vari kutarisira kuti Russia icharwisa zvakasimba matunhu akawanda kuti iwane chekutaurira vanhu panosvika gore hondo iyi yatanga. Hondo iyi yakatanga musi wa24 kukadzi gore rakapera. Hurumende yeAmerica yakaisa vana muzvinabhizimusi vane chekuita nehondo yekuUkraine neRussia, kusanganisira mumwe anotengesa zvombo zvehondo nemwana wake nemakambani ekuAsia, Europe neMiddle East pasi pezvirango zveupfumi nechikonzero cherutsigiro rwavanopa kunyika yeRussia muhondo iyi. Ava vanoti vaIgor Zimangov nemwana wavo Jonathan pamwe chete nemakambani anoshanda nethe Zimangov Network kuSingapore, Cyprus, Bulgaria neIsrael. Vamwe vagari vekuChegutu voonetsana namambo ngenzi pamusoro pekusatevedzera tsika dzekukoshesa zuva rechisi. Nunurai jena anotipa nyaya inotevera.
Mhuri dzinodarika mazana maviri dzakabva mudunhu repazvimba nguva yekugariswa patsva muna 2002 dzikanogara mudunhu reChegutu dzave kunetsana naishe wedunhu iri pamusoro pekucherechedzwa kwezuva rechisi. Mhuri idzi dzinoti dzinocherechedza zuva rechina semusi wechisi rinova zuva risingabatwi mabasa emaoko sekucherechedza mitemo yenzvimbo. Vagari ava vanoti ishengezi ava vanozivikanwa nezita rekuti Peter Pasfamire vari kuvamanikidza kucherechedza chishanu sezuva rechisi izvo zvavakaramba. Pavakaramba vanoti vakabva vazvuzvurudzwa kudare raishengezi uko vakawanikwa vaine mhosva yekushanda muminda zuva rechisi ndokuripiswa zvipfuwo zvakaita semombe, mbudzi nehuku. Pavakanonoka kuendesa zvipfuwo zvekuripa mhosva yekutyora mutemo wechisi, chikonzi chacho chinonzi chakabva chapinda mumatanga mevagari ava ndokutira mombe kuendesa kwaishengezi. Mumwe akatorerwa zvipfuwo ndiamai Sinisai Kabaza vekuwa 23. Amai Kabaza vanoti vakatorerwa mombe imwe cheche nembudzi ina vachipomerwa mhosva yekusima fodya nechisi.
Tachipiri, vane UD, vari pavanhu 24, ne Honda Fit, ne UD, vane madhemba, ne tsimbo, ari makwani 38, taenda kuminda vanhu. Baba pane vana, ndobva vakasvika vachitora mombe mudanga, ndobva pa baba mumiro vari panext, ndokutora mombe mudanga, ndobva vana vapa vamunada mumatambo, mombe isati yakura murori, ndobva vamuchema nechitina kumusana. Isu tichitedze kwana vana tichibva kumunda tichisvika pamba, baba vakangonzi, mira ikoko, fifinity hazatida kuona pano, ukasvika pano wafa.
Izvi zvino kufinirwa nemumwe mugari vaRichard mudzi wepasi.
Chifu vezi vari kuita zviri kunze kwemutemo, vakasvika pakunopinda padunhu rinova riri kukwikwidzwa risati rapuwa kwavari vapfunga vanhu vachivati mari mane chisi vairi pamombe, vamwe vairi pamombe mbiri, vamwewo vachinzi makuna kuna mombe mbiri, mbudzi, magarukuni vachitora. Saka ndakabva ndangotora nyaya yacho ndovataisa kuna vamangwana kuti vasangane nedare pamutemo.
Vamudzi wepasi vanoti ishengezi vari kuita zvamambo dyire zvekubhadharisa vanhu nzvimbo isiri yavo. Vamudzi wepasi vanoti nzvimbo yavagere ichiri pamakakatanwa pakati paishengezi naishe zvimba.
Dunhu iri harisati raredu kuti titonge tichidaro, ava vechinaro rambai nechina, vechishanu vanorarama nechishanu.
Ishengezi vanobvuma kuti vari kutorera vanhu zvipfuwo sezvo vasiri kuda kutevedzera mutongo wavakapa.
So problem ine vanhu ava isi yekuti havazivi kuti kune disease. Vane munhu akavaudza ivo vakatamba vachibva kwazvino vakasangana kuti vakayambuka mubhanda vakapinda munzvimbo yevanhu ndonhamo yavanayo vari kufamba neutongi kubva ukoko kumiri patori nebhaundari rakakonfemiwa kakawanda izvini vamugati vachiri vapenyu.
Mudzviti mukuru wedunhu reChegutu amai Zosai muzvidziwa vanoti vakatambira tsamba yeyunito kubva kuvagari ava.
The thing is, I'm not comfortable to comment on this, considering that this case is already kuma court. The comment kana ichizouya andaisa ku legal department redu ku ministry kwedu. For now, I can't comment. I'm sorry for that.
Nyaya dzekutevedzera zuva rechisi dzinogara dzichinetsa munzvimbo dzakawanda izvo zvinoita kuti vagari varipiswe, asi zvichinzi muripo unobhadhariswa nguva dzakawanda hausvike pakuti munhu abhadhare mombe. Zvitendero zvakasiyana-siyanawo zvinonzi zvine mazuva azvinokoshesa kana kuyeresa zvekuti nhengo dzazvo hadzibate mabasa emaoko. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.
Munyaya dzemitambo, mutambi wenhabvu aimbotambira chikwata cheAston Villa chemuEnglish Premiership League akwanisa kutorwa nechikwata cheLuton Town sondo rino nguva yekutengeswa kwevatambi retransfer window risati rapera. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Marvelous Musanganya uye abata mutori wenhau dzemitambo Tandazani Zimbwa kuti tinzwe maonero ake.
Kuchinja zvikwata kwaita Jaya Marvelous Nakamba achibva kuchikwata cheAston Villa icho chinotamba chiri muPremier League kuenda kuLuton iyo inotamba iri muChampionship iri nhengo yechipiri muzvikwata zvenhabvu kuUnited Kingdom. Chiitiko chichabatsira Nakamba kuti agone kuwana nguva yekutamba sezvo kuAston Villa varairidzi vechikwata vanga vasingachamupi mukana wekuratidza zvaanogona. Makore ati wandei sezvo ave nemakumi maviri nepfumbamwe, saka zvakakosha kuti atambire chikwata chinomupa mukana uye chisina tarisiro yakanyanyisa. Kubvira nguva yaakatanga kutambira chikwata cheAston Villa, kwachinjwa varairidzi vechikwata ichi vanosanganisira Dean Smith, Steven Gerrard, Aaron Danks naUnai Emery, asi Gerrard naDanks naEmery havana kuratidzira kugutsikana nekuti vanga vasingamutambisi kakawanda.
Munoona kubva kwakaita mutambi Marvelous Nakamba kuAston Villa kusina kuti nonokei here, sezvo akange atoratidzwa nemurairidzi wechikwata chake kuti anga asinganyanyofarirwa sezvo aigara ari pabenji.
Ndotenda kuenda kwaaita kuLuton kuchamubatsira nokuti achagona kuwana nguva yakawanda achitamba uye anogona kutambira kusina tarisiro rinorema sezvanga zviriko kuAston Villa. Chimwe chichamubatsira ndechokuti kuLuton aenda achidiwa, saka anogona kutamba ane mufaro ungabatsira mutambo wake kuti usimukire udzokere paye pawanga uri. Kana tave kuzvicherechedza, pamwe Nakamba paakaona asisatambi kungadai asina kumirira kuudzwa kuti atsvake kumwe kwekunotambira. Tikaona muenzaniso womumwe waaitamba naye Mbwana Samata, uyo akabva akanotamba kuGenk kana chikomana Cancelo chabva kuManchester City achienda kuBayern Munich, aona kuti mutambo wake ungangopera nekusakadzwa pabhenji asingatambiswe.
Mutori wenhau dzemitambo Tandazani Zimbwa achitaura na Marvelous Mhlanga nyauye weStudio 7 ari kuBulawayo. Muchirongwa chedu chemagitare chesondo rino, sezva takavimbisa nechishanu chapera, tinokupai hurukuro nemuimbi wechidiki wekunyanga uyo achiri kusimukira, Elvis Nyakutsikwa, anozivikanwa nere magitare rekuti El Planegs Tsikwas. Elvis anenziyo itsva inonzi Takayambuka, iyo yaanoti iri muchikwata chedzechinyakare. Ngatinzwei hurukuro yatakaita naye.
Zvimagitare izvi takangokura nazvo kubvira tiri wana, zvinhu zvataindwa zvichirovera pamwoyo, kunyange pataindwa manzvijirira chaipo chaipo taindwa mwoyo uchigutswa. Kuzopinda mudzimba dzekutsikisira nekubikira mumhanzi makanga mamuna 2014.
Vabereki venyu vakatambirana nezvemagitare izvi here?
Panyaya yemumhanzi vabereki havana kuzvigamuchira nyore, ende havina kugamuchirika nyore nokuti sevabereki vane zvavanenge vachishuvira kuti isusi vana vavo daitaita asi sose vana vacho tine zvine zvidido kwairirwa nyaya saka nguva zhinji munoona kuti vanodzoka voita kakusadi kakusawirirana
ko vanhuwo zvavo vari kutiwo nemi mhanzi yamuri kurova i
regai nditi mhanzi yedu vanhu vari kuigamuchira zvakanaka ndingati kubvira pachimbo chekutanga chaicho chaicho takagamuchira makomenti akati wandei zvekuti pamwe pacho waitozodzoka wotodzawo takutoti vanhu ava vachiri kungokomenda mhanzi yangu here kana kuti vane mumwe muimbi wavari kutaura
iwo matambudziko amunosangana nawo ndeapi
zvinhingamupinyi tinazvo zvakati wandei tinoona kuti vacho vanoti vanomiririra kodzero dzevaimbi nekodzero dzemimhanzi vanoita sekuti vanozoda kuapiya kana kuti kushanda kana munhu achinge aane zita kuti zirikanwei zvakanyanya havakwanisi kumira nevane mazita maduku asi muimbi wese angava mukuru kana mudiki anodawo vanomuchengetedzera kodzero dzemhanzi yake panyaya dzekurira kumhepo idambudziko huru ratinosangana naro hatisi nyore ende unoita nzira dzese kudzama mazano ese nezvinotarisirwa kuti unge uchiita unenge vaita zvese vapedza asi zvakadaro unotozongoona kuti hapana chiri kudii chiri kufamba
ko vari kufarirawo mumhanzi yenyu vanoda kukukokaiwo kumashow kana kukubataiwo vanoda kutaura nemi nekutsvaga zvizhinji kwamuri vanokuwana ikopi
vanoda kutibata vakasununguka kutibata pawhatsapp platform yedu +26378570517 kana kutibata pafacebook Facebook page yedu Sikwazi News kana kutibata paInstagram @elbanashe Sikwazi.
Mashoko amunoda kusiyirawo vateereri venyu ndeyekuti kudii?
Mashoko andingangoda kusiyira vatsigiri vedu ndeyekuti tinokutendai zvikuru nerutsigiro rwenyu. Munomira nesu nguva zhinji ende ndimi munoita tirambe tichishanda.
Muimbi wechidiki achiri kusimukira Elvis Nyakotsikwa anozivikanwa nerekuti Elpanex Tsikwas achibuda mudariro nekambo kake kanonzi takayambuka takurukura naye ari parunare kuHarare. Musa kanganwe chirongwa cheLive Talk nasi na 8 PM tiri kutarisa nyaya yegwaro rekuganhurwa kwematunhu neZimbabwe Electoral Commission ZEC kana kuti Delimitation Report. ZEC inoti ine zvayakavandudza nezvimwe zvaisina maererano nesarudzo dzichaitwa gore rino. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana kutumira mashoko kustudio 7 shandisai WhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera titarisei misoro yenhau dzanhasi. Zimbabwe Electoral Commission inoti nechivimbo chekuti gwaro rekuganurwa kwenzvimbo dzinoitirwa sarudzo richashandiswa gore rino. Bazi rezimsec raburitsa zvakabuda mubvunzo dzegore rakapera dzeall level nhasi. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu. Ini ndini Evans Zininga ndiri muWashington DC.
soku isika disenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalamukela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Sibonge u-Evans Zininga ngokusiphathela indaba ngolimi lesishona. Ngiyalemukela ngenjabulo ku-Studio 7 ngolwesihlanu umhla ka-3 kaNhlolanja 2023. Igama ngu-Gaino Gumede Saidi. Endabeni zethu namhla.
Intalazo ezizakuthola zivele ephalamente ezaphuma kupresidenti sasikhangela landela umthetho. So namhla size lapha ukuzomnika ukuthi thina yikho lokho esikubonileyo, yikho lokho esikucabangayo, silandela umthetho wethu eZimbabwe.
Abekhomishini yebona ngokuqhutshwa kokhetho eZimbabwe Electoral Commission ZEC lamhla bethulele umongameli Emmerson Mnangagwa ugwalo osoluguqulwe kancane lokwehlukanisa izigaba zokuvotela olwe-delimitation report.
Ye kwaba lama disruptions abanye ngawe COVID, kwaba lama challenges beli esilawo, izikolo kazila mabhuku, izikolo kazila babalisi kuhle, izikolo kazila access to internet.
Uhlangothi oluqondisa ezemhloliso elizweni olwe Zimbabwe School Examinations Council, ZEMSEC, lubike ukuba impumela yemhloliso elotshwe enyakenye ordinary level isikhona. Kuhlelo Woza Friday kuliviki silomculo odabuka enkayi osesebenzela esebhilithane uPhilani Mabuza ohamba ngegama lakhe kwezomculo elithi Pizzo. Zonke lezi indaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Abekhomishini ebona ngokuqhutshwa kokhetho eZimbabwe Electoral Commission ZEC lamhla bethulele umongameli Emmerson Mnangagwa ugwalo osoluguqulwe kancane lokwehlukanisa izigaba zokuvotela olwe-delimitation report. AbeZEC bathi bengeze imbono abayithole edale lephalamende kanye lekamongameli. UMavis Gama usethulela lolu daba eseHarare.
AbeZEC bathi balethemba lokuba ugwalo oluveza imingcele abalunikeze umongameli Mnangagwa lamhla kuyilo oluzasetshenziswa kukhetho lwalonyaka. Besithi benze umsebenzi wabo ngobuciko obukhulu belandela okuchiwo isisekelo sombuso. Bathi lolugwalo luzokwenza kube lokuguqulwa kweminye imingcele ma uqathaniswa lalolo ababelwethule ekuqaleni. Umgcini sihlalo weZEC uJustice Priscilla Chigumba ulandisa kabanzi ngabakwenzileyo lamhla.
We as the Zimbabwe Electoral Commission have been mandated to conduct all electoral processes in Zimbabwe, and I would like to be assured
that we do not inketo zonke elizweni. Ngithanda ukwazisa uzulu ukuthi lokho asikwenzi ngoba sifuna ukujabulisa
electoral processes in order to benefit our country Zimbabwe.
Umsekeli womphathintambo weZEC uCommissioner Rodney Simukayikiwa ulandisa ngabakuthola kuvelela edale lephalamende.
Intalazo esizazithola zivele ephalamende ezaphuma kupresidenti sasikhangela silandela umthetho. So lamhla size lapha ukuzomnika ukuthi thina yikho lokho esikubonileyo, yikho lokho esikucabangayo, silandela umthetho wethu weZimbabwe.
Ukiwa uthi balethemba lokuba uzokulwemukela umongameli lolugwalo.
Uxabana singaxabana, asibonisane ukuthi singaya phambili njani. Ngiyakhula ukuthi khona dina abantu beZimbabwe sibanye xa sisikhuluma ngendaba yokuthi kumele kube lokuthula lapha eZimbabwe.
Umnumzana Bekezela Gumbo, ingcwethi yecubungula ezombusazwe, uthi luqakathekile kakhulu lolugwalo kwezokuqhutshwa kokhetho. Ngakho bekumele lwenziwe ngonanzelelo hatshi ukulujaha.
Indaba le-delimitation very much upolitical science emasikhangela iindaba zokuvota lokhu lokungena embusweni. Sikhangela kakhulu ukuthi ngubani olamandla okudetermina ukuthi mbani ovotayo mbani ongavotiyo. Nalowo ngumuntu olamandla okuyina.
okugcizelelwe isikhulumeli senhlanganiso ebona ngezokusabalaliswa kwemibiko phezu kwemisebenzi yedale lephalamende kuZulu eyeVeritas Zimbabwe, uMnumzana Valentine Maponga.
As Veritas, we strongly believe that the
Dinanjeng Veritas sibona ingani sebesukuthana lesikhathi ekwenzeni umsebenzi wabo
with a very tight deadline.
Abezeki bethulele uMongameli Emerson Mnangagwa i-preliminary delimitation report mhlaka 26 Mpalakazi, njengalokho okuchiwo isisekelo sombuso ukuthi nguye omele ayithole kuqala anduba isiwe edale lephalamende ukuyahlaziywa mhlaka 6 Zibandlela. Kulapho olwethulelwe idale lephalamende lona elibumbe ikomiti yamalunga alichumi lantathu abamabandla amathathu kanye loyedwa ozimeleyo elalizokhokhelwa ngumnumzana Popurayido Karepi, uchief whip weZANU PF, ukukhangelisisa le preliminary delimitation report eyethulelwa ingatsha zombili ezibumba idale le komiti. Yasisiya kwethula eyayo iripoti edale lephalamende mhlaka 13 Zibandlela. Kwakhulunywa ngayo mhlaka 17 lo-18 ngoZibandlela khona edale. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Uhlangothi oluqondisa ezemhloliso elizweni olweZimbabwe School Examinations Council, ZEMSEC, lubike ukuba impumela yemhloliso elotshwe nyakenye e-ordinary level isikhona. Isipha umbiko enkundleni zokuxhumana, iZimsec ithe abafisa ukubona impumela yalimhloliso balakho ukuyithola ekhasini labo lebulenjini kukheli ethi zimsec.co.zw kusukela namhla. Kuthi abangenelisiyo bengahamba lapho abalobela khona imhloliso, ama-exam centers, bayethatha ama-results abo ngomvulo. Kubikwa kulabo abalobayo kuphumelele isilinganiso esifika phose amathumi amathathu ekhulwini, 28.96% kuphela. Okutsho ukuba lesi silinganiso sikhuphuke ngesiphose sifike kokuthathu ekhulwini, 2.62%, nxa kuqathaniswa lempumela yanyakenye. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe loMnumzana Ben Moyo, unobhala obona ngezemfundo kunhlanganiso yezakhamizi eBulawayo Progressive Residents Association.
Ama-results e-O-level sanduwathola nje aphuma namhlanje. Sicela ukuthi kule percentage pass rate e-2.6 edlula e-previous year ka-2021. I-28.96% yo i-pass rate ye-ZIMSEC O-level.
Ngiyazi ukuthi lisayihlolisisa impumela le eyama-O-levels e-ZIMSEC Moyo, kodwa liwabona njani?
Ngasithokozisi. Imbangela yangikhona sibone ngani last year kwaba lama-disruptions abanye engawe-COVID, kwaba lama-challenges vele esilawo, izikolo kazila mabhuku, izikolo kazila babalisi kuhle, izikolo kazila access to internet, izikolo zile disruption ye-electricity.
Nxa siqathanisa imhloliso ye-ZIMSEC le-Cambridge, singathi impumela engconywana yiphi?
Uma siqathanisa labantu abayenza i-Cambridge, i-Cambridge ingani yenza kuhle kule ZIMSEC, ngenxa yokuthi i-Cambridge gayenzi njengeZIMSEC. IZIMSEC kuphumzekeliso ku-mathematics, but khona there's only one syllabus for all candidates. I-Cambridge iyafaka i-syllabus for faster students. So uhulumende engayenza i-syllabus ihambelane leZIMSEC, le-Cambridge ivumela abantwana bebhale i-syllabus abalingeleyo bona ngokwabo. Siloku sacubungula ama-results akoBulawayo ukuthi aqathaniseka njani nama-results akwezinye izifundi.
UMnumzana Ben Moyo unobhala obona ngezemfundo kunhlanganiso yezakhamizi eBulawayo Progressive Residents Association esixoxelayo ekoBulawayo. Okwamanje sizwe udaba oluveza imbono kahulumende weleMelika.
Esikhathini esisanda ukwedlula, ilizwe le-Ukraine lalilima ukudla kokuthengisela amanye amazwe. Lalinge lesihlanu emazweni alima ingqoloyi enenge emhlabeni, njalo linge lesibili ekulimeni i-sunflower. Ukuhlaselwa kwe-Ukraine ngele-Russia ngenyanga kaNhlolanja ngomnyaka odluleyo kwaguqula konke lokhu. Amabutho e-Russia ahlasela ngabomu inhlelo ze-Ukraine ezokudla kanye lezemota lemikhumbi yokuthwala impahla.
iRussia yabomba njalo yachisa izilimo, yafaka omaqhuphula emasimini, yavimba imikhumbi ethwala ingqoloyi ye-Ukraine ukuthi isuke elwandle lwe-Black Sea, njalo yadiliza iziphala zomombu. Ngalokho, yavimbela izilimo ze-Ukraine ukuthi zifinyelele emkambo esemhlabeni yonke, kwasala abathenga kubo, abathembekileyo, kanye lenhlanganiso eziphathisayo zingelakudla kokuthwalela kwamanye amazwe. Lokhu kwabangela ukuhlupheka ngamandla kwezigaba ezazithembele kunhlelo zokwabelwa ukudla ukuze zingalambi. Kungalokho inhlanganiso ye-US Agency for International Development, i-USAID, ngoNtulikazi ngomnyaka odluleyo, yasungula uhlelo lokuthuthukisa ezokulima e-Ukraine olwe-Agriculture Resilience Initiative Ukraine, olwazakala ngokuthi yi-Agri-Ukraine. Yeyokuphathisa abalimi balelo lizwe ukuthi benelise ukuqeda ingxaki eziningi ekulimeni, ekugcineni lekuthwaleni ukudla e-Ukraine. Ukuphumelela kwabo kungenqabela indlala emhlabeni ekhwezelwa yimpi ye-Russia ese-Ukraine. Ekugcineni, i-Afri-Ukraine iza kuba mqoka ekusekeleni ihlelo ze-Ukraine ezokuthengisela amanye amazwe lezokulima, lanxa kuza kuba lukhuni ukuthi ziphumelele kunyanga kanye leminyaka elandelayo ngenxa yokuhlaselwa yilizwe le-Russia. Ngenyanga edluleyo ekazibandlela, i-USAID kanye lenkampani ehiqiza imithi e-Bayer Pharmaceutical and Biotechnology Company bethula umbiko othi sebenikeze uncedo olutsha olubalisa inhlanyelo yembhida ezasiza abantu makhaza labalimi be-Ukraine abazenkulungwane ezingamachumi amabili lanhlanu, i-25,000. Inkampani ye-Bayer yayinikeze uncedo lwenhlanyelo yomombo edlula amasaka azinkulungwane ezingamachumi amane, 40,000. Lokhu kwathuthukisa ubudlelwano be-USAID le-Bayer, njalo kwakhuphula indlela abalimi abafinyelela ngayo inhlanyelo yomumbu besebenzisa imali edlula izigidi ezingamachumi amathathu zamadola, $34.9 million, eyokuphathisa inkampani ehiqiza inhlanyelo e-Ukraine. Yaphathisa njalo ngemali yokuthenga imitshina yokukhupha omaqophula ukwenzela ukuthi abalimi besebenze bephephile, iphathisana lenhlelo ezifanayo ezikahulumende weMelika. I-Agri-Ukraine ijonge ukukhuphula indlela abalimi be-Ukraine abafinyelela ngayo impahla zokulimisa ezifana lenhlanyelo, imvundiso, imitshina lemithi yokuvikela izilimo. Iphathisa ukuthi inhlelo ze-Ukraine zokuthwalela impahla phandle kwelizwe zisebenze ngcono, ikakhulu ezezilimo, ezokukhuphula indlela abalimi abafinyelela ngayo imali. Njalo iyaqhelisa inhlelo zamabhizimusi e-Ukraine ukwenzela ukuthi enelise ukuwomisa, ukugcina kwesikhatshana kanye lokulungiselela izilimo ukuthi zithengiselwe amanye amazwe. Ilizwe leMelika limelele Ukraine, njalo lihlezi lizimisele ukusekela ilizwe labantu balo ngesikhathi sokuhlaselwa ngeRussia empini engalasizathu esiqinileyo.
Lapho ke belilalele udaba oluveza imbono kahulumende weLeMelika.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni, esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso, sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba nezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sichumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Umsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe, lisizwa siphuma ngapha e-Voice of America e-Washington DC. Athobelene amaqembu omdlalo kakhilikithi athi eleZimbabwe kanye lele West Indies wona azadibana kumdlalo emibili ehlobo lwe-test ezaqhutshelwa edolobheni lakobulawayo. Kubika uJoseph Njanji.
Ukapteni weqembu leZimbabwe uCraig Evans uthi iqembu leZimbabwe lilabadlali abambalwa abangekhoyo ngoba belimele, kodwa ulithemba lokuba laba ababizwe ukuba bebe yingxenye yeqembu bazadlala kuhle.
Kusobala ukuba iqembu lethu liyaqhuba ngoba silabadlali abalimeleyo, kodwa ngokubona kwami abadlali ababizwe ukuzothatha indawo yabo batshengisa ikhono labo kumncintiswano edlalwa lapha ekhaya ebalisa oyelocal cup. Silungiselele kakuhle kakhulu kuvika edluleyo, okukuthi wonke nje umdlali ulinde umdlalo ngamehlo abomvu.
Ocubungula umdlalo kakhilikithi uPraise Dumidlakama uthi yena ukapteni u-Evine nguye okumele liphakamise iqembu leZimbabwe ngoba ligcwele ngabadlali abasacathulayo.
Sewe sikukhalele ukuthi batshengisele i-improvement abeke bayitshengisa emdlalweni yama-short formats, ama-ODIs lama-T20 ukuthi yikho abaza kuyenza sebedlala umdlalo we-test cricket. Osesikubonde ukuthi abadlali abazabe bedlala ku-series leyi abala experience, lokho sokuzatsho ukuthi umthwalo usuza kuba aku-Craig Evine logeri banasukuyibo-ke abaleminyaka eminingi bedlala umdlalo we-test cricket ukuthi yibo osukuzamele bethathe leli thuba lokuthi bakhokhelele. Bengehluleka kuza kuba nzima uqembu lama-Chevrons.
Abadlali abathenjiwe abangasoze babe yingxenye yeqembu lesizwe kumidlalo le eqala kusasa ngomgqibelo ngababalisa uSkander Raza kanye lo-Ryan Bell. U-Evan uqhubekele phambili wakhuthaza abalandeli bomdlalo kakhilikithi edolobheni lakobulawayo ukuba babuye ngobuningi babo bezoxhasa iqembu le-Chevrons.
Sithole usekelo olukhulu kabi ngesikhathi sidlala kodlani iHarare. Kusizo sami ukuba isimo somkhathi sibe ngesihle ukuze abalandeli babuye ngobuningi babo. Ngiyakuthakazelela ukudlala kobulawayo njalo labalandeli bengabe bengabaningi njengalokho esikubona esigodlweni, kodwa labo bayasikhuthaza kakhulu.
Iqembu leZimbabwe lele West Indies azadibana kumidlalo emibili yohlobo lwe-test njalo uqala ngomgqibelo enkundleni yeQueen's Sports Club njalo ukhangelelwe ukufika emaphethelweni ngolwesithathu mhla ziyi-9 kunyanga kaNhlolanja. Umdlalo wesibili wona uhlelwe uqala ngensonto mhla ziyi-12 siyafika komlingi uyacina ngolwesine mhla ziyi-16. Ngimele iStudio 7 ngobulawayo nguJoseph Njanji.
Iyanda inkuthazo yokuthi uMongameli Emmerson Mnangagwa engasayina i-Private Voluntary Organization Amendment Bill ukuze ibe ngumthetho ogcweleyo ukulandela ukupasiswa kwayo lidale le-Senate ngolwesibili. Abalwela amalungelo oluntu bathi lumthetho mubi kakhulu njalo bathi upha uhulumende amandla okuvala lokuhlukuluza inhlanganiso ezizimeleyo. Bathi njalo ezinye inhlanganiso ezilakho ukuthintwa kubi ngumthetho lo ziqoqela eziphathisa uZulu weZimbabwe odubekayo lezilwela amalungelo. Uhulumende wazise ngeviki edluleyo ukuthi uvale inhlanganiso ezizimeleyo ezingamakhulu phose amathathu 291 ezehluleke ukubhalisa kutsha zilandela lumthetho. Abanye bathi uMnangagwa kumele ekele ukusayina lumthetho ngoba uletha udubo elizweni. Umphathintambo wezemithetho uMnumzana Ziyambi lo mongameli Mnangagwa bathi umthetho lomuhle ngoba uqondiswe kunhlanganiso ezisebenza lezitha zeZimbabwe. Sixoxele isiphathamandla senhlanganiso ye-ibhethu likaZulu uMnumzana Mbuso Fuzwayo.
Ukuthi umthetho omubi akunamuntu okudawutayo lokho, kodwa ukuthi singathi engawusayini vele kuyibo abawulethayo. Ngibona ngazathi siyabe sizikhohlisa. Obaba laba ngabafuna ukuthi besebenze bengakwazi nomuntu obamonithayo, begange ungabi nomuntu obasolayo. So yonke imithetho kunzima ukuthi expect ukuthi imithetho eminingi bahlala bengayisayinanga. Imithetho eminingi yonke bazayisayina ngoba amalungelo oluntu, ama-organization odekhangela i-promotion deprotection yamalungelo oluntu bafuna ukuwavala. So yiso isizathu esingameza kube nzima ukuthi engawusayini lowo mthetho ngoba abafuni ukuba accountable.
UMongameli Mnangagwa labanye bakhe kuhulumende lakuZanu PF bathi lanxa nje likhalakhala ngalomthetho akula kubuyela muva ngoba bazama ukwenqabela inhlanganiso abathi zigangile esebenza zizimele ezilakho ukungenela kumsebenzi yokuletha ukungahlalisekeli izweni.
Akunanhlakaniso egange njengeyabo. Uma ukhuluma ngokukhanga inhlanganiso edayile yaqeda abantu elokhu ihlukumeza abantu esiqede lelizwe yabo kwavala nje ukuthi kungabi la ma-voices akhuluma ngokuganga kwabo. Yiso isizathu sokuthi befake lowo mthetho, hathi ukuthi kuthiwe kule nhlanganiso edayileyo.
Phezu komthetho omutsha lo elithi uncindezela inhlanganiso ezizimeleyo, kulo mthetho obunjwayo inguquko elethwayo kumthetho wezokhetho, okuyinguquko esolwa ngabaningi njalo abathi kayeneli, kuzoba lo mthetho osowafakwayo osebenzayo owemopa owathatha isikhundla sephosa. Sesibonile abebandla le-TCCC abaningi bebotshwa phansi kwalumthetho. Uhulumende kaMnangagwa siyazi utshona esitshaya isifuba ngokuthi ubusa ngcono kulo uhulumende kaMgabe. Yebo kunjalo.
OkaMgabe kulomahluko lo US beyaperfective bonke ubuzi bukaMgabe laba babuperfect. Hayi lo US lo akunanto etintileyo isiya ebuhleni kusuke kubili kwenzela kusuka epanini siyeziko ngalo mbuzo ka-Emerson nabafana bakhe.
Akhona amazwi ongathanda ukuwafikisa kuye uMongameli Mnangagwa phezu komthetho we-PVO bill lo owenhlanganiso ezizimele?
Hayi vele okuliqiniso ukuthi umthetho lo bangaze bewusayine akutho ukuthi ilizwe lethu lizathuthuka. Bona kuphela kuzevumele ukuthi kuthe njengoba izitha yalelo ukuthi kube le-democracy abavumele abantu bethu abakusolayo lapho abaqalisa ukuthi beqondise khona beqondise. Kodwa lokuthi bayanindezela wonke ama-voices akhuluma abangakuthandiyo akhuluma ngobuka wabenzayo akusoze kwancedisa ilizwe.
Umnumzana Mbuso Fuzwayo ngwenhlanganiso ye-Ibhethu likaZulu elimuzwe exoxa lapho lo Ntungameli Nkomo we-Studio 7.
It was a Friday, my darling. Was a Friday, 7 to 14.
Uhlelo Woza Friday kuliviki silomculi odabuka eNkayi osebenzela eseBilithane uPhilani Mabuza ohamba ngegama lakhe kwezomculo elithi Pitso. Yena ucula umdumo wabontanga owamapiano. Asizwene xoxa nomsakazi weStudio 7 uEzra Chisa Spanda.
Kungakanani, kungakufika kanjani, suka lapho sowumilwane, uzasebenza ubisabakani, kungakanani, kungakufika kanjani, kuma ngokumutshwapani, nakasomendo makelwane, uzofika yamathwane, kungakamoshuka jaba, kukhulu kungakamoshaka, uzasebenza ubisabakani, mabona wena police abani,
akuyikala kanjani.
Uphilane usuke kwele Zimbabwe esiyafunda eBilithane lokuyaziphandela inhlala kahle. Pho ke na udabuka ngapi ekhaya?
Ngeke ngahlala eNkayi for some time and then ngahlala futhi ePlumtree for a bit of time. Ngasengihlala eSouth Africa because I got my uncle's family there as well. Esikolo ngafunda eMathetshaneni. It's called the primary school ngafunda eMathetshaneni and then the secondary school I went to Ngai High for like Form 1 and Form 2, and then Ngaya Embakwe at Plumtree Form 3 and Form 4 before doing my A levels. St. Bernard.
Boom bang.
Upitso uqale ukucula esikoleni icula kukwaya ezikolo zonke afunde kuzo waze wakhula waqala ukucindezela umculo wakhe.
Sasey boys encane vele, I was young, yabona ngicula in the choir at church. I was leading a group okuthiwa imbuke group. Sasibiza ukuthi Backstreet Boys. And I went over ngabona uMangesto eSouthampton. So saqala ukusipana noMangesto. That's when we got the album yokuqala uBamba. 2010. Now I'm kind of I've moved. I've done hip hop and trap music as well, but at the moment I'm a piano. Godfather, I love the way he was putting a sound into everything, into other guys as well, Abu Mandoza, DJ Cleo, Briggs, Bonge nje, ikwaito nje yonke leya, music of Freddie Gwala. We used to listen to that and I was like getting inspired by all those musicians, which I can do something as well. I kind of mix things, me, you know, nyalalela abantu and listen to everything and pick up things.
Sigile noma bebaphali. Hayi wena. Akuyito bona sebugayi. Wenza. Akala abanye seyiphaki. Ya. Hamba thina nabaphaki. Yo. Sigile noma bebaphali. Akuyito bona sebugayi. Akala abanye seyiphaki.
Upito uthi ubonga kakhulu bonke abalandelayo ukuthenga umculo wakhe. Abuye abongele asebenze labo ekupheleni lo mculo.
Then njalo ubonga amajiteng spane lawo kule game. Mangiesto, Buya Wimdu, Ulen of Ndu, Mbizo as amadoda, Mr. Nice Talent, uSpongi, then and then the lezinye nje. Yabona Obo Donald. Emunye ngithanda ukubonga kakhulu ama promoters. Ngiyakhumbula especially when she's a Godfather ku gig le Elite. Na performa khona yabona la ma big guns, yabona o Big Nas, o Bujo labo o Skite. Yeah, so I appreciate things like that.
Uphilane ngomunye wabaculi beZimbabwe asebephumelele kwezomculo ukanti munye besikwethela ukuhlelo waza oza Friday libe nempela sonto elithukela igama lamu Ezra Jesus Banda
akhala abanye seyiphaki hamba thina nabaphaki sigile noma bebaphaki akhito bona sebukayi akhala abanye seyiphaki hamba thina nabaphaki sigile noma bebaphaki.
Siyabonga Ezra Jesus Banda lo Pizzo. Si ku live talk namhlanje sikhangela udaba logwalo osoluguqulwe kancane ngokwehlukanisa izigaba zokuvotela ole delimitation report. Singakehlukanisi hlobo sikhangele inhloko zendaba zanamhla. Abekomishini yebona ngokuqhutshwa kokhetho yeZimbabwe Electoral Commission, ZEC, namhla bethulele umongameli Emmerson Mnangagwa ugwalo osoluguqulwe kancane lokwehlukanisa izigaba zokuvotela ole delimitation report. Uhlangotho oluqondisa ezemhloliso elizweni lweZimsec lubike ukuba impumela yemhloliso elotshwe enyakenye ordinary level isikhona. Kuhlelo woza Friday kuliviki besilomculo odabuka enkayi osebenzela eseBhilithane uPhilane Mabuza Pitso. Sesilugqiba ke lapha uhlelo lwethu olivalelisayo yimi uGaino Gumede ngisitha sibaneni njalo kusasa ngesikhathi esifanayo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.